mangwanani akanaka muri yeZimbabwe nguva dzava 6 a.m. tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina gunyana 20, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Fighting all Zimbabwe.
Tichaita mumwe musangano nemugovera apo tichaburitsa gwaro rinotaura kwatinowanikwa nemanhamba edu. Tinoda kunzwa kubva kumunhu wese.
Komisheni yakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuongorora mirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu inogadzwa kuti itange basa.
Ndonguva dzino dzokuratidza kuti vanochema nevanhu, vanoshanda navanhu, vakate zvimwe zvinhu. Nyaya yemvura iyi nesiwa inenge yakapambira nyika yose.
Chirongwa chekorera crowdfund chakatangwa svondo rakapera nemapazi ezvemari neutano kuti chipembe mari yokubatsira mudambudziko rekorera. Chaunganidza mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemapfumbamwe emadhora. Vaive mabharani mukuru wehurumende kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere muna 1980 kusvika pari zvino vatobayiwa mudede voenda kumudya ndigere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro vekomisheni yakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuongorora mirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu vaNkalema Montlante vanoti komisheni yavo ichaita basa rayo pachena sezvo ichida kunzwa kubva kuvana veZimbabwe kuti zvakafamba sei musi uyu pamwe nekuti chii chakaitika. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhaupa State House, mushure mekutora mhiko yekutanga basa vamushande avo vakamboita mutungamiri weSouth Africa mushure mekubviswa pachigaro ichi kwevaimbove mutungamiri weSouth Africa vaTabo Mbeki muna gunyana 2008, vakati vachaita misangano ichapindwa neveruzhinji vachinzwa mafungiro avo uye zvichabuda muongororo yavo zvichaziviswa kune veruzhinji. Vakati vakabvumirana pamusangano wavakaita paState House kuti vachaita mumusangano nemusi wemugovera apo vachazivisa kuti urongwa hwavo huchafamba sei uye kuti vachange vachiwanikwa kupi.
Actually, we'll issue a statement on Saturday inviting all Zimbabwe.
Tichaita mumwe musangano nemugovera apo tichaburitsa gwaro rinotaura kwatinowanikwa nemanhamba edu. Tinoda kunzwa kubva kumunhu wese.
Panyaya yekuti pane kugunununa munyika, pane vamwe vari mukomisheni iyi vakaita savalove mumadhuku avo vakakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika naMai Charity Manyeruke, avo vanonzi vanotsigira ZANU PF. Vamushande vakati vanovimba nenhengo dzekomisheni yavo uye vachaita basa ravo nemazvo.
No, we didn't select ourselves. I mean the authorities, the powers that be.
Hatina kuzvisarudza, asi kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe ndiye akasarudza vanhu ava nekuti akaona kuti vakakodzera kuita basa iri, saka tichashanda navo.
Mirizhonga yakamuka muHarare apo vanhu vairatidza kusafara nezvainge zvabuda musarudzo. Izvo zvakazoita kuti mauto apindire akapfuura vanhu vakafa. Uwandu hwevanhu ava hwava kudarika 10. Vamadhuku vakatobuda kare mumapepanhau nemudzinepfenyuro vachiti vakuru veMDC Alliance vakakanganisa mukuita zvinhu zvakakonzeresa kufa kwevanhu. Vamwe vakuru vakuru veMDC Alliance kusanganisira vatendai biti vakatomiswa pamberi pedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekukonzera mirizhonga iyi. MDC inoti sarudzo idzi dzakabirwa zvine mutsindo uye nemusi wechipiri nhengo dzeparamende dzeMDC dzakabuda mudare apo vamunangagwa vaivhura paramende zviri pamutemo. Mutungamiri wemadzishe munyika Ishe Fortune Charumbira vanoti vanoda kupiwa mukana semadzishe kuti vataure nevemapato ose kuitira kuti pave nekubatana munyika.
We also want to be given space We want to talk to all political parties and chiefs.
Isu tinoda kutaura nemapato ose kuti tinyatsoita basa redu nekuyanasa vanhu semadzisha.
Vamunangagwa vanotiwo vana veZimbabwe vanofanira kubatana vogara zvakanaka murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Chirongwa checholera crowdfund chakatangwa svondo rakapera nemapazi ezvemari nereutano kuti chipeme nekuunganidza mari yekubatsira nyika mudambudziko rekorera. Ichiri yakapfunya chisero munyika kudai kwakwanisa kuunganidza mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemapfumbamwe. Vachipa mamiriro akaita zvinhu nenyaya yechirongwa ichi, gurukota rezvemari neupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti pachine basa rekuunganidza mari kuti isvike kutarisiro yavo yemamiriyoni makumi matanhatu nemana kuti vagone kubatsira zvakakwana mudambudziko iri. Hurumende yakaisawo mari inosvika mamiriyoni gumi nemashanu nechidimbu, uyewo vemabhizinesi vakaisawo mamiriyoni gumi nematatu nechidimbu muhomwe iyi. Hurumende inoti iri kuramba ichishingirira kurwisana nekupararira kwechirwere ichi, chero hazvo vachiti zvichiri zvakaoma. Nyanzvi munyaya dzezvemari neupfumi dzinoti hurumende inofanirwa kuisa mari yakawanda kupfuura vemakambani nevanhuwo zvavo, sezvo iriyo yakatakura nyika uye vanhu vose vakatarisira kwairi. Mamwe emakambani akaisa ruoko muhomwe Ecobank, PSI, EMA, Zimplats neRTG, kusanganisirawo mamwe akasiyana-siyana nevanhu vakazvimiririra. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa kuDevry University kuColumbus, Ohio, Professor Elliot Masocha, kuti tinzwewo mafungiro avo.
Zvazvinoreva apa ndezvokuti dambudziko tichiri naro chaizvo kwenguva yakareba, nokuti Harare handiyo yoga nzvimbo ine zvinhu zvinoita kuti kolera ivepo. Zvekare rimwe dambudziko ratichiri naro ndiro remariri, rataurwa pano kuti mari yacho yasvika 29 million out of 64 million. Saka idambudziko guru zvikurusa ratiinaro ipapapa, ratinotarisira kuhurumende kuti dai zvaibvira. Ndo nguva dzino dzokuratidza kuti vanochema nevanhu, vanoshanda navanhu, vakate zvimwe zvinhu. Nyaya yemvura iyi nesiwa inenge yakapambira nyika yose, kwete Harare chete, asi zviri kuitora mabhizinesi zvinhu zvakanaka chaizvo.
Hurumende yati yakakwanisawo kuisa mari inosvika $15 million. Mungati ishoma here?
Maonero angu ndoona sokuti ishoma sa mari yavaisa sehurumende, nokuti ndokwatakatarisa sekuhurumende kuti ngaibudise mari yakawanda. Chatinoitira kuti ishoma ndechokuti tichitarisavo mari yavanoshandisa ivo pane zvirongwa zvavo, zvingava zvemotikari dzamaemp nezvimwe zvese zvatinoona pamwe, zvatioti izvi zvingadero zvakatiwa. Saka tingati 15 million yaita shoma.
Makambani ataurwawo kuti vakaisawo ruoko, mungati vanoita izvi nechido chekubatsira nyika here, kana kuti kutsvakawo dzvene kuhurumende yavamunangagwa?
Namazira andinoita nyaya dzebhizinesi, mandakafunda bhizinesi ndeyekuti makambani ari kuzviita nomwoyo wechokwadi, zvekare vari kuzviitawo kuti vagozowanavo mafavors zvekare kuhurumende.
Munoonawo here paine mikana yekuti mari iyi ingambunyikidzwa yepoitwa zveuori, nayo yotadza kubatsira vairi kutarisirwa kunzi ibatsire?
Sokutaura kwandakamboita vhiki rapera, nditaura ndiwo dambudziko guru radzikamidzi munyika dzakawanda dzosimukira madeveloping countries anosanganisira vana Zimbabwe, kuti zvinhu zvagara zvanga zvirimo kwenguva yakareba zvouori hwemari idzodzi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunhare neStudio 7 vari kuColumbus, Ohio, muno muAmerica. Zvichakadaro, gurukota rezvemari mumashoko avataura vamuculi Ncube vachiti hurumende yakambomisa kutenga zvinhu zvakaita sedzimotokari dzemakurukota ehurumende pamwe nevamiririri vematunhu, sezvo iri kuunganidza mari kuti irwisane nechirwere chekorera chanetsa izvi. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamirirawo sangano reResource Center for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti havaoni hurumende ichizoita sezvakataurwa navaNcube, vachiti mashoko aya aive kungofadza nzeve dzevanhu chete.
Handioni chiri chokwadi chiri kutaurwa navaNcube ichocho chekuti vatombomisa nyaya yekutengwa kwedzimotokari kuti varwisane nekolera. Ndinoona sekuti vari kureacta kune shungu hasha dzine vanhu dziri kuti hurumende muri kufarira kutengera nedzimotokari vanhu vachitambudzika. Vari kutaura zvinhu zvinotekenyedza nzeve dzevanhu. Asi mukazvitarisa kuti hurumende yavamunangagwa kubva payakapinda pachigaro muna November 2017 vatenga motokari dzinodarika 1500 maTwin Cape dzakatengerwa madzishe, dzikatengerwa ZANU-PF, dzikatengerwa maWar Veterans. Vaizviona pavaitenga mota idzi kuti nyika haina maambulance, nyika haina mishonga, tine vanhu vakawanda vafa kubva papinda vamunangagwa pachigaro kusvika iko zvinezvi nekuda kwezvirwere zvaidziviririka zvairapika.
Ikoyewo imwe nyaya inochemwa nevana vezimbabwe vamaguhu inyaya yemari dzinenge dzaunganidzirwa zvinangwa zvakaita saiyo imari iri kutaurwa nezvayo iyi. Asi mari idzodzo dzinenge dzaakuzonzi mune remangwana dzabiwa kana kudzashandiswa zvisizvo nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataurawo?
Ehe, inyaya yekuti hurumende yedu haisi hurumende inokoshesa yatingati governance kana kuti utongi hwakanaka. Ma-institutions ehurumende yedu haasiri independent of ZANU-PF. Vanoreidha mari idzodzo nenye yekuti ma-citizens haakwanisi kudimanda accountability nekuti vanotya kuurayiwa.
Kune vamwewo vamaguhu vari kuti hurumende kana yakamisa kutengera makurukota nemaMP dzimotokari inenge yatokuwadzawo vatsva vasati vaane zvekufambisa vanenge vachida kupindawo kana mumatunhu avo anenge aine matambudziko ekorera nezvimwe zvakadaro. Munotiiwo imi?
Pavanga vachikambeina vaikambeina nei? Vaipinda sei mumatunhu mavakanokambeina imomo? A real patriotic member of parliament anofanira kuti ati kuhurumende, mari yamaida kundipa motokari rwisanai nechirwere chiri kutsretena society yedu yeZimbabwe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Munyori mukuru muofisi yemutungamiri wenyika nemakurukota Dr. Meshack Sibanda vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatambira kuenda kumudyandigere kwevashandi vakuru vehurumende vanosvika vapfumbamwe. Vamwe vanyori muhurumende vanosvika gumi nevapfumbamwe vachiendeswa kune mamwe mapazi ehurumende akasiyana-siyana. Pavanhu vari kuenda kumudyandigere pana mabharani mukuru wehurumende vatobayiwa mudede. Avo vange vagara pabasa iri kubva Zimbabwe ichiwana kuzvitonga kuzere muna 1980. Mukuzeya nyaya iyi tanonoka Wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuTswane University Dr. Ricky Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Inyaya inofadza maonero andinoita nekuti vamudede mumwe wevanhu vanga vatigarisei muhurumende, vanhu vachichema chema nezvavo maererano nemafambisiro avaita basa ravo kwamudzviti uku. Tinotoziva kuti kuzvitupa nekumabirth certificate kwakwa kutonzi kwavamudede, zvekuti pane vamwe vanga vachitoti zvino vamudede zvavari kunzi vakuenda kunozorora kumudyandigere kuchanzi kwani. Ndoo magarisiro anga aita vamudede muhurumende.
Sei muchiti kurega basa kwavaita uku kwakanaka?
Kwakanaka kunopa mukana wekuti pauye zvitsva, kunyanya-nyanya iko kwavanga vari uku. Kunofana kuti munhu akati shande-shande akaita paagonawo osiyira vamwe zvekuti vanhu vanga vasina chivimbo nemashandiro ebazi rehurumende ravanga vari.
Vaenda vega here pamudyandigere kana kuti vanzinga vachimbosuduruka?
Maonero andinoita ndeyekuti vanogona kunge vanzi chimbosudurukai, asi kuti vaende zvine chiremerera semunhu akashanda kwenguva yakareba kudaro panongobuda pachinzi ayo vaenda kumudyandigere kungopawo chiremerera kuna vamude, asi chokwadi chaiyo chinogona kunge chiri chekuti vanzi ayo penyu pamakaita pakwana.
Kurega basa kwaitwa vamudede munofunga kuti kune zvakunoreva here?
Hongu kune zvakunotaura pamusoro pehurumende it kutsvaya vamunangagwa. Kunoreva kutsva munangagwa vanogona kunge chokwadi vakazvimisira kuti vashandure zvinhu mumafambisirwo anoitwa basa rehurumende. Nekuti kwavashandura uku kumusoro-soro ndiko kunofambiswa mabasa akakosha ehurumende.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTswane University of Technology Dr. Riki Mukonza vari parunhare muPretoria kuSouth Africa naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Vatungamiri vezvitendero zvakasiyana-siyana pasi rino kusanganisa vemuZimbabwe vari mugungano reWorld Council of Churches vari kupeta nhasi musangano mukuru kuRome kuItaly kwakanangana nekuzeya nyaya yekumisa kusarurana kwezvizvarwa zvedzimwe nyika kana kuti xenophobia uye kusabatwa zvakanaka kwevari muupoteri. Musangano uyu uri kupindwawo naPope Francis wakatanga nemusi wechipiri svondo rino. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata.
KuItaly tine musangano wakarongwa neWorld Council of Churches nePontifical Council yemaKatholiki. Utungamiri maglobal leadership yeWorld Council of Churches neVatican. Yakatasana nenyaya yezenophobia, racism nepopulist nationalism in the context yeglobal migration. Kutarisisa nyaya yekuti zvii zvinoitika kana kutsutsumwa kuriko nenyaya yekuti pana vanhu vanotarisigwa pasi nokuda kweganda ravo kana kuti vashanyi kune dzimwe nyika. Kozouyawo vanhu vanomutsa mhepo mukati menyika nenyaya yekushandisa kuhlaya ikoko kwevanhu vanenge vafamba kubva kune dzimwe nyika. Saka makereke semakuru anga achisangana kuno kuRome kuti vataurirane kuti machechi angabatsira sei kupedza dambudziko iroro.
Ndeapi mamwe machechi ariko?
Machechi ese anobelonga kuWorld Council of Churches akawanda zvikuru. Then kozoti ne Roman Catholic. These are the main church bodies globally. Saka makereke mazhinji, ma Protestant churches, then including ma Orthodox churches, then of course iyo ningi Roman Catholic.
Saka Zimbabwe inga wane chii chaizvo kubva kumusangano wakadai?
Tinoziva kuti vanhu veZimbabwe vakapararira nyika yose. Nhamo dzinowanikwa navanhu vakawanda vari kugara kunyika dzisiri dzavo inhamo dzavanosangana nadzo. Saka iyi nyaya yakatikoshera zvikuru. Dzimwe nguva tinokangama kuti tine vanhu vokwedu vanogona kunge vachisvika ku3 million vari kunze kwenyika. Inofanira kunge iri concern yedu kuti welfare yavo yakamira sei, nokuti kune dzimwe nyika vanogona kunge vachitreatwa zvakaipa zvikuru. Tinoziva nyaya yakamboitika yemadzimai akanga ari kuKuwait aishungurudziwa chaizvo pasina anoziva kuti chiri kuitika. I think zvakakosha ndizvozvo kuti tinzwe kuti vanhu vanoti kudii kune dzimwe nyika kuti chichiri kumboitika chaizvo. Mazuva apfuuraya takaona mazenophobic attacks akaitika kuSouth Africa. Hatina kunzwa vakaaffectwa vekuZimbabwe directly asi vekuma Asian countries. Saka idzi inyaya dzinoaffecta Zimbabwe zvikuru nenyaya yekuti tina vanhu vedu vakawanda vasiri munyika. Saka concern yedu ndeyekuti tizive kuti kurarama kwavo kwakamira sei. Semakereke inyaya yakatikoshera zvikuru.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vange vari parunare kuRome, kuItaly na Blessing Zulu weStudio 7. Zambia iri kurambidza vanorwara nechirwere chekorera kupinda munyika iyi. Pamwe nekumanikidza vashanyi kupiwa mapiritsi ekurapa nekudzivirira korera vasati vapinda munyika iyi. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanya kuZambia zvinoti zviri kumanikidzwa kunwa mapiritsi ekorera kunyange vasiri kurwara nechirwere ichi. Mumwe weavo vakamanikidzwa kunwa mapiritsi edoxycycline ndiamai Faustina Chinyoka. Amai Chinyoka vanoti zvinoderedza chimiro chemunhu kunwiswa mapiritsi kuti vaende kuchimbudzi nechinangwa chekuongororwa tsvina yavo kuti haina chirwere chekorera here.
Zvakurutswa mese uchipurika mbazo chipuwa kapiritsi chipuwa kabazi ndekaoreritsi piritsi ranachipuwa iri mbere kuti unochaya unozvibata kuchaisa ipapo saka rikakuchaisa wombouya nechina yako yendaekufunda nekorero ii kana usina korera wonzenga kana uine korera wombonzidzoka.
Mukuru anoona nezvirwere zvinotapuriranwa mudunhu remachonaland west vaJohn Kamponjo vanoti zviri kuitwa neZambia hazvisi pamutemo weInternational Health Regulations 2007. Mutemo uyu haubvumidzi kumanikidzwa kwevanhu kuongororwa kuti vane chirwere here kana vasingade. VaKamponjo vanoti mushure mekuudzwa nevanhu vari kushanya kuti vari kumanikidzwa kunwa mapiritsi nevashandi vepabhodha redivi reZambia vakaenda vakanozvionera pamunhu sefodya. VaKamponjo vanoti mukuru wavo mudunhu remachonaland west vaWenceslas Nyamayaro vakatonyorera munyori webazi rezveutano vaGerald Gwinji vachivazivisa nezviri kuitika kuChirundu kuitira kuti vataure nevakuru veutano kuZambia nezvedanho ravari kutora.
Okay, dambudziko iroro takarinzwa richibva kubhodha kwedu kuChirundu kuti vari kunzi vatange vasubmita tsvina yobva yaongororwa kuti havana chirwere chekorera here. Asi seprovince through our provincial medical director vakatonyora tsamba vachizivisa head office yedu who is the permanent secretary. As you know kuti nyaya iyi yakutoda kuti vataurirane government to government as minister of health yeZambia neZimbabwe. Saka isu takaendesa dambudziko ratasangana naro kupi kuhead office kuti vataurirane neZambia.
Mumwe mugari wemuchinoi vaJohn Marava vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nehurumende yeZambia.
Zvekuti testa ivikini maZimbabweans ese ari kupinda muZambia kolera ndonange pane pavari kuti rasikei nokuti izvo tikada kutarisa kuti kuZambia tikatarisa distance iripo pakati peZambia neHarare yakareba zvinokwanisa kusvikana kuma 400 kilometers. Saka kuti munhu azobva kubva kuHarare kusvika kuChirundu pasina kana kukanganiswa nekorera ndonange hazvikwanisike kuitika nokuti korera kana yabata munhu inokanganisa munhu nekukurumidza.
VaKamponjo vanoti kumanikidza vanhu kunwa mapiritsi ekorera edoxycycline vasina kudya hazvibvumirwe sezvo zvichiita kuti munhu atozorwara ave kuita manyoka. Kunyange mudunhu remachonaland west musina munhu achawanikwa aine chirwere chekorera, VaKamponjo vanoti pane vanhu vakaongororwa vanosvika 11 mushure mekurwara nemanyoka asi vakanzi havana chirwere chekorera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezveutano kuZambia. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chiguriwa.
Makundano eCastle Lager Premier Soccer League arikumboenda kuzororo svondo rino kupa mukana kumakwikwi emukombe wechibuku Super Cup. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zviri kupanguva yekufema kuzvikwata zvakasonana zvinotyisa FC Platinum Nengezi Platinum Stars. Asi vachizodzoka vakatarisana nemitambo mikukutu apo kugona kunenge kudada ichashanya kuvavakidzani vavo Triangle Ngezi Platinum Stars ichisangana ne Caps United. Asi zvikwata izvi hazvina dambudziko rakanyanya mumitambo yechibuku Super Cup apo FC Platinum iri pamusha Mandava Stadium nechapungu yakatarisana nekuda kupinda magwaro enhorondo yenhabvu nekutora mukombe weLeague newechibuku Super Cup mwaka mumwe chete. Urongwa hwemitambo hwabuditswa nevanoronga mitambo muPremier Soccer League vaElisha Mandiriva hunoti Ngezi Platinum Stars ichange iri pamusha zvekare muBaobab Stadium kusangana neHerentals. FC Platinum yakatora mukombe wechibuku Super Cup uyu muna 2014, Ngezi ikatorawo muna 2016. Asi Harare City ndiyo ine nhorondo yakasimba mumukombe uyu mushure mekukunda muna 2015 na 2017, uyezve nekupinda mufinari ne FC Platinum muna 2014. Imwe nhengo yevatungamiri veHarare City vaHope Chizuzu vanoti mukombe uyu ndewavo zvekare mwaka uno apo varikugadzirira kusangana neBlair City musi wechishanu muRufaro Stadium.
Vapatambwa mukombe uno 2014 chikwata cheHarare City hachina kumbotadza kupinda musemifinal. Nokuda kwaizvozvo ndiwo mukombe watinotoona sokuti ndewedu.
Asi chikwata chanonokerwa nekutanga kwechibuku Super Cup iDynamos kana kuti Dimbare. Mushure mekukundikana makwikwi ePremier Soccer League, Dynamos iri kuona chibuku Super Cup uri mukombe wainokwanisa kutora kuti ifadze chaunga chinotevera chikwata ichi. Mumwe mutsigiri weDimbare vaLucas Magandiwa vanoti zvePremier Soccer League zvaramba, asi chibuku Super Cup vanotora vachitanga rwendo rwavo nekurova Blauwe Chiefs.
Zve league zvatiramba izvi hatakutongoda tatongomira kutarisira mufaro pachibuku Cup apa yakahwinawo handopatingatoti hapo zve league zvese zvatoramba izvi.
Asi Dynamos haisi yega mumaroto aya sezvo zvimwe zvikwata zvine chaunga Caps United iyo iri kusangana neZPC Kariba neHighlanders iyo iri kupandana neYaja dziri kudawo mukombe mukuru uyu. Mutevedzeri wemurairidzi weCaps United Fungai Kwashi anoti maGreen Machine ari kuda kusimbisa zita ravo rekuti maCup Kings emuZimbabwe.
Kwazi maCup Kings, saka already we are meant to be Cup Kings and we are Cup Kings, so we have to relive those moments again. Tidzose timu ji mumalevels ainozikanwa kunzi timu inosimudza mukombe.
Vamandireva vanoti Black Rhinos ichange iri muHarare neNitrat Shabani Mine ichishanya kuTriangle. Chikwata chinotora mukombe wechibuku Super Cup ndicho chinomirira nyika makwikwi emuAfrica eCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Komisheni yakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuongorora mhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu inogadzwa kuti itange basa. Vaive mabharani mukuru wehurumende kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere muna 1980 kusvika pari zvino vatobayiwa mudede voenda kumudya ndigere. Chirongwa cheCholera Crowdfund chakatangwa svondo rakapera nemapazi eutano neremari chaunganidza mamiriyoni anosvika makumi maviri nemapfumbamwe emadhora. Tabva tasvika kumagumo ochirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.